Bumbiro remitemo yeZimbabwe rinoitei? Bumbiro iri rakasiyana papi nemamwe anowanikwa mumisangano akaita sema youth group.
Sezvinei ndofunga kuti chakanaka ndechekuti tange tanyatsonzwisisa kuti chiko chinombonzi bumbiro remutemo. Kana tichitarisa bumbiro remutemo, tinofanira kuona kuti hungu tine tumutemo twakangosiyana siyana. Pane mutemo weapa, mutemo weapo, asi kana tichitsvaga bumbiro remutemo, munongonzwa neshoko racho kuti bumbiro. Zvinoreva kuti chinhu chikuru pamirawo pamutemo yese. Zvokuti kana takwanisa kuita bumbiro remutemo iri, munhu wese zvakwe muZimbabwe anofanira kunge ari munhu anoti anoteerera bumbiro remutemo iri. Kana paine imwe mutemo imwe iri inoitwa yekuti isingapindirane nemunhu remutemo iyi, mitemo iyoyo aiwa ainenge isiri mitemo yakanaka. Saka ndoda muchiona kuti bumbiro remutemo remuZimbabwe rinosiyana nebumbiro remutemo ngatiti kana uchibva kwamutare, kana ngati kune timu yebhora kwamutare kuyoko. Katimu kebhora kwamutare kayaka kane mutemo wako, kane bumbiro rako remutemo. Asi ini ndiri kuHarare, handinei nebumbiro remutemo riri kwamutare, retimu yekwamutare. Asi vanhu vari mutimu iyai vanofanira kunge vachiona kuti isusu mutemo yebumbiro redu yebhora redu tofanira kuibvuma. Asi tese tese zvazvedu vari kutimu yebhora yekwamutare nevanhu vari kuno kuHarare, vari kuBlueyo, vari kumuzarabane, vari kuBidebridge, tese tinofanira kuteerera bumbiro guru remutemo remuZimbabwe.